Vanhu vashomana navanga vari pamusika wembare nenzvimbo dzakatenderedza musika uyu vamhanya vachitiza apo vaona motokari dzemawater cannons dzezrp vachifunga kuti dzange dzauya kuzovapfapfaidza mvura inovava asi izvi handizvo zvazoitika. Motokari idzi dzange dzichishandiswa nekanzuro yeHarare nezrp kudira mushonga wekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus pamusika uyu nenzvimbo dzakatenderedza. Mutauriri wekanzuro yeHarare vamichael chideme vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo motokari idzi dzichizivikanwa nokuita rimwe basa, kanzuro yavo yaita mushandira pamwe nezrp kuitira kuti motokari idzi dzishandiswe kurwisa kupararira kwecoronavirus iyo yapararira pasi rose.
Tinogara tichishanda tese panyaya dzakawanda kusanganisira tinge tapinda munyatwa dzekorera dzetyphoid iko zvinezvi tiri panyaya yecovid. Tine zrp panapa tanga tichispreya pambare musika bus terminus. Tine nzvimbo dzakawanda dzatiri kuspreya dzinosanganisira idzo mashopping center, mabus terminus, mambare hostels, mahostels anogara vanhu aya vana tichagarika materevini tichange tichipinda muchispreya futi kuti vanhu kuti tinge tichiuraya utachiwana hungakunge huiwo huchikonzeresa chirwere checovid.
Vati vacharamba vachishanda nezrp kudzamara vakunda chirwere checoronavirus. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati Zimbabwe Republic Police yabatana nekanzuro yeHarare nechinangwa chekuchengetedza utano hweveruzhinji zvikuru sei panguva ino apo nyika yakatarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus.
Ndosaka maona kuti mapurisa vapa dzimotikari dziri kufamba kuno kumbare musika kukopa kabhana kunana Market Square nedzimwe nzvimbo dzese dzemuHarare dzinopinda veruzhinji kuti dziitwe yatinoti pachirungu fumigation. Saka tinoda kuti veruzhinji vakoshese nyaya dzeutsanana vasarase marara pese pese vaobserve zvakanzi social distance pachirungu vaiobserve kuitira utano uyezve vanhu vateerere mutemo panenge pachitaurwa kuti mapurisa ari kufamba vachiongorora kuti zvinhu zvakamira sei vanhu vanzwisane nemapurisa vasaite misikanzwa.
Mumwe mugari wemumusha wembare amai Margaret Tangwena vati vafara chose nezvaitika vachiti utano ndihwo hwakakosha. Vati zvakaitwa zvekumbovhara musika uyu kuti ucheneswe zvinhu zvakakosha sezvo vachizoshandira pakachena.
Iye zvazvo mari tinoida kuti kasvika utano kuti tinohuda but for now kanga tingoite zviripo chete utano ndo hwakakosha kumunhu ndo zvandinokurudzira.
Mumwe mugari wemumbare vafara ijera vati vafara nechirongwa chekanzuro yeHarare nezrp.
Zvakanakira kuti isusu tinozvishandirawo muno mugari but tinozovhurirwa kuzvishanda mune makachenwa hatizowanika tinei tichiwanika tichibatirira utachiona huriko mazuva ano ndozvazvakanakira kuti zvinhu zvinenge tine utano wakachengeteka.
Zvichakadai vachideme vaziisa kuti kanzuro yatanga kugadzira zvibhorani zvakafa muguta mushure mekunge yawana rubatsiro rwezvekushandisa kubva kuunicef. Vativo vatanga kuendesa mvura kunzvimbo dzisina mvura muguta senzira yekuona kuti munhu wese awana mvura yekushandisa kugeza sezvo zviri izvo zvinokurudzirwa kuitwa senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Tine mawater bowsers ari kuenda futi kuvagari achiendesa mvura. Tiri kuisa zvekare matengi ma5000 liter tanks munzvimbo dzakasiyana-siyana dzosanganisira madistrict offices, pamashopping center, pazvipatara zvekanzuru kuti vagari vakwanise kunge vachiuya vachiwana mvura vachichera mvura ipapo.
Pane vanhu vapfumbamwe vabatwa necoronavirus munyika uye munhu mumwe chete Zororo Makamba akashaya mwedzi wapfuura. Pane vanhu 316 vakaongororwa chirwere ichi uye 301 vakawanikwa vasina chirwere checoronavirus. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.